Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manhero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manhero anhasi uri musi wemuvhuro kukadzi 26/2024. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti hezvino izviri muchirongwa chedu chanhasi. Zimbabwe Media Commission yoita musangano nevatori venhau panyaya iri kukonzera gakava rakanyanya munyika yeGukurahundi.
Zvabuda nazvo hatisi kutenderana nazvo, saka izvozvo izvi ndo zvichasaka timukwirire kudai guri rezimhosva reHigh Court, asi tichazviita after mangwana.
Vaimbova gurukota rezvemari vari nhengo yebato rinopikisa Residents Coalition for Change vatendai biti nhasi vabatwa nemhosva yekutuka mumwe mudzimai wekuRussia. Imwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi inoti gurukota rezvemari muzvinafundo mutulincube vanofanira kusiya basa nekuti vakundikana. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Zimbabwe Media Commission nhasi yaita musangano nevatori venhau panyaya yezvinotarisirwa pakunyora kwenyaya dzine chekuita neGukurahundi, asi pamboita makakatanwa pane zvimwe zvanga zvichikurukurwa. Mutori wedu wenhau Kudzanai Musengi anoti panyaya inotevera.
Vamwe makakatano abuda ndeyekuti Gukurahundi inganzi kwaive kuurawa kwerudzi rumwe chete nerumwe rudzi here, kana kuti genocide muchirungu, kana kuti yaive hondo yakaitwa nehurumende kurwisa vayaiti vainge vaipandukira. Kuponda vanhu verumwe rudzi kana kuti genocide yakatanga kunzi neUnited Nations imhosva pamitemo yepasi rino muna 1946. Mhosva iyi inoreva kuti vanenge vaponda kana kupesvedzera kupondwa kwevanhu nekuda kwemarudzi vanozorangwa. Kupondwa kwevanhu verudzi rwechijuu muGermany mazuva aitungamirwa naAdolf Hitler, kupondwa kwevanhu verudzi rwechitutsi muRwanda nevechihutu, uye kupondwa kwevanhu muBosnia ndemimwe mienzaniso yekunganzi kupondwa kwemarudzi kana kuti genocide. Kunyange hazvo United Nations isati yati Gukurahundi kwaive kupondwa kwerudzi kana kuti genocide, yakakurudzira hurumende muna 2022 kugadzirisa nyaya iyi kumusangano wayo weElimination of Racial Discrimination, ichiti kusagadziriswa kwenyaya iyi kuri kukonzera kusawirirana kwemarudzi muZimbabwe. Zvimwe zvatenderana nhasi ndezvekuti vatapiwa navo vanofanirwa kutevedzera zvinobva kudare remadzishe ayo achatungamira muchirongwa chekunzwa zvakaitika kubva kuvanhu vakabatwa neGukurahundi. Mumwe mutori wenhau Tafuma Machakaire ati musangano uyu wakakosha zvikuru panguva ino.
Saka zvekuti majenadisti arambidzwe kutora nhau misangano ichaitwa nemadzishe zvanga zvisina kumira mushe.
Panguva yeGukurahundi iyo yakaitika pakati pemakore a1983 na1987, vanhu vanosvika zviuru makumi maviri vanonzi vakaurayiwa mumatunhu eMatabeleland nedzimwe nzvimbo mudunhu reMidlands nechikwata chemauto chaizikanwa kunzi 5th Brigade, icho chainge chadzidziswa basa nemauto ekuNorth Korea. Hondo yakazomiswa nekubatana kwemapato eZANU-PF neZAPU muna zvita mugore ra1987. Pamboitawo maonero akasiyana, vamwe vachiti havazi vatapi venhau vose, asi avo vave nenguva vachishanda vanofanirwa kubvumidzwa kutapa nhau pane misangano ichaitwa munyika yekunzwa zvakaitika panguva yeGukurahundi, asi vamwe varamba izvi. Pamenas Tuso ndemumwe mutapi wenhau ave nemakore achiita basa iri, ariwo nhengo yeBoerd Remedia Institute of Southern Africa Zimbabwe chapter, uye anga aripowo pamusangano uyu. Tuso au za Studio 7 kuti avumirane nemaonero ekuti vatapiwe nao vanonzi ndevechidiki vasabvumidzwa kunyora kana kutaura zvichange zvichiitika pamisangano ichaitwa munyika iyi.
Nyaya inge yati muchirungu generational inoaffecta munhu wese, saka panogona kuitwa matrainings anogona kuitwa vanhu votrainwa vechidiki kuti zvakafamba sei. Tikatarisa kune dzimwe nyika kunana Rwanda inyaya dzakaitika, but still nyaya genocide yekuRwanda ichingoreportwa nemareporters echidiki.
Patanaka Muganyi Igweta uye ndemumwe wemacommissioner eZimbabwe Media Commission.
Journalists are the ones who can be able to disseminate information panguva inenge ichiitika zvinhu izvozvo, because ndo vakadzidzira basa iro. Saka we are actually happy that the journalists are leading the process themselves.
Musangano wanhasi wabuda negwaro rinopa hwaro hwekuti vatapiwe nhau vachashanda sei, uye mukuru mukuru weZimbabwe Media Commission vaGodwin Piri vati mumwe musangano wakadai uchaitwa kuHarare munguva pfupi inotevera, pozoitwa zvemumwe musangano nemadzishe vatapiwe nhau vachizodzidziswa kuti vachashanda sei misangano yekunzwa zvakaitika panguva yeGukura Hundi iyi isati yatanga. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Kudzanai Musengi.
Vaimbova gurukota rezvemari vari nhengo yebato rinopikisa Citizens Coalition for Change vatenda ibiti nhasi vabatwa nemhosva yekutuka nemashoko kana kuti verbal abuse mumwe muzvina bhizimisi wekuRussia amai Tatiana Aleshina makore mana apfuura, uye dare rinotarisirwa kupa mutongo waro panyaya iyi mangwana. Godwin Mangudya anoti panyaya inotevera.
Mutongi amai Vongai Guriro vati dare rasvika pamutongo uyu nekuti ragutsikana neumbo wakapiwa nevafakazi panyaya iyi. Asi gweta ravabiti vaAlec Muchadayama vanoti havabvumirani nemutongo wapiwa nedare.
Zvabuda nazvo hatisi kutenderana nazvo, saka izvozvo izvi ndo zvichasaka timukwirire kudare guru rezimhosva reHigh Court. Asi tichazviita after mangwana, nokuti mangwana kune procedure inofanira kuitwa yekuti vapiwe mutongo zvichipfurikidza nekuti vabatwa nemhosva nhasi.
Vamuchade hama vatiwo havabvume kuti vabiti vakapara mhosva iyi nekuda kwezvikonzero zvakawanda zvinosanganisira kuti havabvumirane nemutemo wakashandiswa kusunga nekutonga vabiti. Vabiti vanonzi muna 2020 vakatuka amai Aleshina padarira magistrate, izvo zvakaita kuti vavhunduke zvakanyanya. Vabiti vanonzi vakati you stupid idiot pamwe nekuvatendeka tendeka. Amai Aleshina vakaudza dare kuti vakapindwa nekutya zvakanyanya zvekuti vakamhanya kumuzinda wemiriri weRussia muZimbabwe ndokuzoenda kuchipatara uko vakanorapwa. Nyaya iyi yakatora nguva yakareba nekuti vabiti vaipikisana nezvinhu zvakawanda zvaiitika mudare, zvakaita sekuti vaida kuti mutongi nemuchuchusi panyaya iyi vabviswe. Mangwana vabiti vachapa zvichemo kudare zvinoita kuti vapiwe mutongo wakareruka, uye muchuchusi achapawo zvikonzero zvekuti vabiti vapiwe mutongo wakaomarara dare risatirapa mutongo waro. Hatina kukwanisa kunzwa pfungwa dzamai Aleshina pamutongo wapiwa nedare, asi shamwari yavo amai Elizabeth Mucheche vati vafara nemutongo uyu vachiti vese vanotuka madzimai vanofanira kurangwa.
We want to make sure kuti kubvira zvino nekusingapere hapana anotuka mudzimai, whether I am black, I am white, I am pink, I am yellow, I am blue, I am orange, whatever rainbow. Tukutaura kuti madzimai hatukwe.
Mune imwewo nyaya yange iri kumatare edzimhosva, mukupera kwesvondo, mumiriri weHurungwe East muNational Assembly vachenjerai kanga usaro veZANU PF vakabatwa nemhosva yekupinda papurazi rechitonga kutengwe Hurungwe vachishandisa magwaro ekufonjera. Dare ramagistrate kukaroyi rakatongera vakanga usaro kubhadhara faindi yemazana matatu emadhora ekuAmerica kana kugara mujeri kwemwedzi mitatu. Vakanziwo vabve papurazi iri. Tichiri munyaya dzange dziri kumatare, vatongi vedare repamusoro reHigh Court kuBulawayo, Justice Christopher Dube Banda naJustice Nokutula Moyo vati vachapa mutongo wavo pazuva ravasina kudoma pachikumbiro chomutori wenhau Jeffrey Moyo chekuti mutongo waakapiwa nedare ramagistrate wekumuwana aine mhosva yekutyora chikamu cheImmigration Act uraswe. Moyo uyo akanzi nedare aive abatsira vatapi venhau vekuAmerica vaviri kuti kuti vapinde munyika vachishandisa magwaro ekufojera ari kumirirwa naMai Beatrice Mutetwa navaDag Coulthard avo vaudza dare kuti aisafanirwa kuwanikwa aine mhosva nekuda kwezvikonzero zvakawanda kusanganisira kuti muchuchusi haana kupa umbo hwakakwana kudare. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Vanhu makumi maviri nevashanu vekumusha kwamahachi kuchipinge Manicaland vamiswa pamberi pedare nhasi vachipomerwa mhosva yekugara zvisiri pamutemo panzvimbo inonzi iri kuda kuvakwa dhorobha nekanzuru yechipinge. Tichiri panyaya yekudzingwa kwevanhu kugwanda, vachuchusi vaudza dare kuti vachachuchise vamwe vanhu zana negumi nevapfumbamwe vange vachipomerwa mhosva yekuzvigadzawo zvisiri pamutemo. Magweta anorwira kodzero dzevanhu kubva kusangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights ati vanhu ava vane umbowo hwekuti vari kugara zviri pamutemo kwete zviri kutaurwa nehurumende. Vachuchisi vazoti vachaenderera mberi vachichuchisa vamwe vanhu makumi matanhatu nemumwe uye vanhu ava vachamiswa pamberi pedare mangwana. Mukuziya nezvaitika kuchipinge, Marvelous Mhlanganya uye weStudio 7 abata mutungamiri werimwe sangano rinomirira kodzero dzevagari vemunharaunda iyi rePlatform for Youth and Community Development vaClarice Maduku.
Tine vagari vekwaMahachi yeChipinge Rural District Council vari pasi paChief Musikavanhu vaenda kudare nemhosva vari kupomerwa yekuti kwavari kugara pavafanira kunge vachigarapo vari kunzi vakaita invade vachizizve vari kuvaka zvisiri pamutemo. Vari kushandisa Regional Town and Council Act neCommunal Lands Act, asi izvi vagari havasi kuzvibvuma nekuti vari kugara apa vakatanga kugarapo upenyu hwavo hwese ndopavakazvarirwa. Asi ingori nyaya yekuti nharaunda yavari iyi yaakuda kunzi iitwe dhorobha yatingati urbanization.
Zvafamba sei imo mudare uyezve ndiani ari kuvapomera mhosva iyi?
Mhosva iri kuitika iyi ndipakwekwa aripo pakati peChipinge Rural District Council nevagari. Dare raona kuti mhosva yavahongo vari kupihwa asi panga pasina mawitnesses ekuti ari kuvati pamuri kugara apa hapasipo uye hamubvumizi kunge muchivaka ndiani. Zvaoneka kuti vagari vari kutaura nyaya yehistory yavo yekuti ndopatanga tichingogara kubvira makare nyaya yavo ndo yanga yanzwika. Chashayikwa nhasi ndevaya vanga vachivapomera mhosva yatingati mastate witnesses, saka nyaya yanzi ienderere mberi musi wechitatu 28 February kuitira kuti pange paine mawitnesses estate anenge achinyatsotaura kuti mhosva iri kupiwa vagari iyi iri kubva papi uye iri kukanganisa section ipi neipi mune zvakadzara.
Tinoona zvakare kuti izvi hazvisi kuitika kuchipinge chete asi taona nhasi kugwanda kuine vamwewo zvakare vamiswa pamberi pematare vachipomerwa mhosva yakada kufanana neiyoyi. Munotii nezviri kuitika izvi?
Tinorwadzikana nekushushikana sevatungamiriri venharaunda uyewo semasangano akazvimirira ika kuti hazviri kungooneka kwese kwese. Tangataura nenyaya dzekubhikita, tangataura nenyaya dzekuchivi chivhu, totaura nyaya dzekwamutoko, totaura nyaya kwakawanda wanda kuri kuitika nyaya dzakadai idzi. Mapazi ehurumende atingati kabhineti vakaita musangano vakaona kuti aiwa nyaya idzi dzeland acquisition dzinofanira kunge dzichimbomira nekuti hadzisi kufambiswa zvakanaka. Ndosaka tiri kutoshamisika kuti steko nyaya iyi yekwaMahachi yaramba ichienda mudare ichinzi kuenda kutrial nekuti inyaya dzanga dzingadzimbomiswa.
Mutungamiri wesangano rePlatform for Youth and Community Development vaClarice Maduku vachitaura vari parunare yekuChipinge naMavelous Mhlanganya uye weStudio 7. Imwe nyanzvi munyaya dzezvekukwira kwemitengo yezvinhu kana kuti inflation pasi rose, muzvinafundo Steve Hanke vemuAmerica vari kukurudzira kuti gurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube vasiye basa nekuti vakundikana kudzikamisa mitengo yezvinhu. Vachinyora padandemutande ravo reX yaimbonzi Twitter, muzvinafundo Hanke vati pagore mitengo yezvinhu muZimbabwe kana kuti inflation yakwira nezvikamu chiuru chimwe chete nemazana matatu nemakumi mapfumbamwe nemanomwe kubva muzana kana kuti 1397%. Nyika dziri kutevera Zimbabwe pakushaya simba kwemari yadzo nekudhura kwezvinhu dzinoti Argentina ne Nigeria uye nyika dzine hondo dzakaita seSyria neSudan. Tinokwanisa kubata vanxube kuti tinzwe divi ravo. Asi mukuziya nezvenyaya iyi, Ivan Zininga weStudio 7 abata nyanzvi munyadzo zveupfumi vachisanda sachipangamazano chebhanga guru renyika reReserve Bank of Zimbabwe vaPersistence Gwanyanya.
Ndasangana naro asi rinoda kuchoropodzwa zvakanyanya.
Ndezvipi zvamunoda kunanga ipapo?
Chekutanga ndechekuti Professor Hanke vane nzira yavanobwerengedza sengo kukwira kwezvunhu panyika. Nzira iyoyo kwirirani nayo ndava nzira iyi ingasanganidzwa nokupima nyoka negavi iyo iripo. Nekuti vanenge vachiita zvekutandurira, vachiita zvakungoti dzo, kuti mutengo kana wakwira padhora ukaenda pa$2 zvinorevei pachikero chinorava kukwira kwezvinhu. Chechipiri ndechekuti hongu hatirambi kuti mutengo yakakwira zvakanyanya kunyanyanyanya kumaZimbabwe dhora panguva yatabva iyi. Zvinotaridzwa nekushayiwa simba kwakaita mari yedu yemuZimbabwe.
Izvi zvochireva kuti kudii izvi vaGwanyanya izvi?
Zvoreva kuti mitengo yemaZimbabwe dhora inenge ichitarisirwawo kuti inge ichikwira. Asi kwete kukwira kusvika panorebwa navaHanke apo, Profesa Hanke, aiwa apo hatibvumirani napo. Ndipo rine chikero chedu chekuverenga mitengo yemaZimbabwe dhora hachisviki ikoko, achitombona naviri ikoko.
Neimwe nzira muri kuti Profesa Hanke vari kunyepa here zvavari kutaura kana kuti maonero ari kungosiyana?
Zvinoda kuti zvinyanya kuongororwa zvigarire pasi zviongororwe kuti ndizvo here. Asi ndinoti handizvo, nekuti kuzimusati uko inflation iye yemaZimbabwe dhora iriko haichauri kusvika pakadaro.
Iyo hurumende ine zvairi kuita here zvinobatika mukurwisana nenyaya yekudonha kwedhora?
Ndinoti hurumende iri kushinaira zvakanyanyisisa, nekuti Zimbabwe dhora ndiyo mari yedu. Zimbabwe dhora ndiyo yatinofana kunge tiririkira zvakanyanya kunyanyanya vakuru vanga guru rehurumende nevavanoshanda navo vemonetary policy. Ndizvo vanofanira kunge vachiita izvozvo. Saka vari kurwisa zvakanyanya. Chanzwa pamonetary policy statement yedu yatakatarisira any time from now.
Avo vanga vari nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachishanda sachipangamazano chebhanga guru renyika reRBZ vaPersistence Gwanyanya vari parunare muHarare naIvan Zininga weStudio 7.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza, zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaga chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu remangwana ratinoshuwira, zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri wehurumende yePalestine Authority vaMohammad Shaichei nemakurukota avo vasiya basa nhasi zvinoonekwa sekuti kugadzirira kuti mutungamiri wePalestine Mahmoud Abbas vatungamire dunhu reGaza. Zvave kuna vaAbbas kuti vatambire kana kuramba kusiya basa kwehurumende. Asi mauto anotsigira vaAbbas akambodzingwa nechikwata cheHamas muGaza muna 2007. Mutungamiri wehurumende yeIsrael vaBenjamin Netanyahu vari kurambawo kuti Palestinian Authority itungamire muGaza. Mugu kupeta zvaitika kune dzimwe nyika. Firimu rinotarisa upenyu hwemuimbi mushakabvu Bob Marley rinonzi Bob Marley One Love ndiro riri kuenda kunoonekwa nevanhu vakawanda zvikuru, uye kubva zvaraburitswa mavhiki maviri adarika rasvika mamiriyoni makumi manomwe nemaviri kana kuti 72 million muNorth America chete. Muchirongwa chatinotarisa nyaya dzezveutano, mamwe masangano echipostori anonzi haana kubatana panyaya yekuti vobaiwa here kana kuti kwete, kana kuti vodonedzerwawo here nhomba dziri kupiwa vanhu munyika dzakafanana necholera nehemeta makumbo kana kuti polio. Kwemakore akawanda, kuramba kupiwa mishonga kwemamwe masangano echipostori kwagara kuri gangaidzwa kumukwenyi mezi yavavira mudumbu kubazi rezveutano. Ropafadzo Mapimidze anotipa nyaya inotevera.
Nyaya yekuramba kudonedzerwa nhomba iri kuenderera mberi kunyange hazvo pakatanga kupararira cholera kubhuyera. Bepanhau reHealth Times rakati imwe mhuri yakarasikirwa nehama shanu nechirwere ichi chakatanga kuuraya amai vemusha, amai mubvurwi vaipinda sangano rechipostori risingabvumidze vatendi kuenda kuchipatara. Mukuru weZimbabwe National Practitioners Association Bishop Cuthbert Nyaruvende vanomirira maprofita vanorapa uye nen'anga vanoti vanoramba kubaiwa nhomba idzi vanofanirwa kusungwa nemapurisa.
Ndinogamuchira nokutenda kuti zvitendero zvizhinji zviri kugamuchira nyaya yenhomba yekorera, uyezve tichikurudzira vamwe kuti vose vagamuchire mavhaksini epolio. Zvinhu zvakakosha, saka ngatigamuchirei vatendi vose. Kune chimwe chitendero chisingade kugamuchira chinooma musoro. Vanenge vaoma musoro vanofanira kusungiswa.
Asi vamwe vanoti kuda kuvasunga kunogona kunetsa sezvo vamwe vatendi vachiti ikodzero yavo munyaya dzezvitendero. Izvi zvinoitikawo munyika dzakabudirira dzakaita seAmerica sezvo vamwe vanoramba kupiwa nhomba nekuda kwezvitendero zvavo. Izvi ndizvo zvinopa kuti hurumende iedze kuonesana nevakuru vemakereke ava kuti vanwe kana kubayiwa nhomba. Mukuru wesangano reApostolic Christian Council of Zimbabwe Bishop Johannes Ndanga vaudza Studio 7 kuti kusatora mishonga kunopa kuti zvirwere zvipararire nekuuraya vanhu munyika.
Zvimagurupu zvacho zvakawanda wanda for unknown reason, saka kuti muchisa discipline manje. Vamwe vanobva vatizira kune kamwe kagurupu, vamwe vatizira kune kamwe kagurupu, kuti sutiri affiliated kuno, history affiliated kuno. Saka iyoyo tova more of a disability on the part of the church ya disorganized kusvika palevel iyoyo.
Madzibaba Ginatio verimwe sangano remapostori vanoti nhengo inenge yaenda kuchipatara inenge yaputsa sungano nekudaro inozonamatirwa.
Zvirwere zvakafana nemakorera, zvirwere zvakafana neAIDS, zvirwere zvakafana neBP, zvakafana neshuga necancer, zvirwere zvizvi kare kare Johani achitiyaisa mapegi ake kubvira kuhondo chaihondo dzese dzanaitira hondo dzakaitwa idzo dzakaitirwa munamato.
Nyanzvi munyaya dzezveutano Dr. Josephat Chiripanyanga vakurudzirawo vabereki kuti vaone kuti vana vavo vadonhedzerwa nhomba yemheta makumbo.
Ende tinoona kuzvakare inospreada nekumhorisana nekushaya maitensils, saka maspunu, maplate nezvimwe zvakadaro. Saka tinokurudzira kuti kudzimbawoko kana kuine magungano, kana ari mapati, kana iri michato, kana mafuneral, kana tichimhorisana toita kana mafist bump anonzi nevechidiki kubhigana.
Nyanzvi munyaya dzezveutano dzinotiwo kupa vanhu nhomba chete handiko kunopedza dambudziko rekorera. Kereke dzechipostori dzakavambwa muZimbabwe kumakore ekuma1950 uye dzine vatendi vanonzi vanodarika mamiriyoni mashanu. Kuramba kutambira nhomba kwemamwe masangano echipostori kunonzi neUNICEF kwakonzera kupararira kwechirwere chegwirikwiti kutanga muna 2009 kuchamhembe kweAfrica. Hurumende ichishanda nesangano reWorld Health Organization inotiwo inoda kupa vanhu vanodarika mamiriyoni maviri nhomba yekorera. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ropafadzo Mapimidzi.
Na muchirongwa chedu chatinotarisa zviri kuitika muAmerica. Nasi tiri kutarisa mwedzi wakukadzi uyo unocherechedzwa gore roga roga muAmerica kupemberera nhoroondo yevatema kana kuti Black History Month. Pfungwa yekupemberera nhoroondo yevatema yakatanga muna 1926 apo munyori wenhoroondo Carter G. Woodson nenhengo dzeAssociation for the Study of Negro Life and History yave kunzi the Association for the Study of African American Life and History vakatanga kuungana kwesvondo rimwe chete kana kuti Negro History Week muna kukadzi wega wega vachipemberera vatema. Mukuziya nezvenyaya iyi, mutori wedu wenhau tanonoka Wande abata nyanzvi munyadzi zvematongerwo enyika muzvinafundo gadziriro gwekwerere.
Mhemberero yeBlack History Month muna February munomu inokosha zvikuru, uye chinangwa chayo ndechokuti vana vari kuzvarwa nevamwewo vanhu vamamwe marudzi vaone kukosha kuupenyu hwavanhu vatema nekwavakabva.
Dr. Gwekwerere, kupemberera Black History Month kunokosha zvakadini uye nemhaka yei?
Kupemberera Black History Month kunokosha zvikuru nokuti kunoita kuti vana vadade kana kuti vanzwisise kwavakabva, vagovawo noruzivo rwokupakurira majeneration ari kuuya, uye zvinobatanidza zvizvarwa zvinobva kunyika dzakawanda zvavanhu vatema zvichifara pamwe chete, zvichitamba pamwe chete mitambo, zvichitamba mimhanzi pamwe chete yavanhu vatema inopemberera vanhu vatema. Vamwewo vanenge vachitaridzavo kukosha noumhizha hwavanhu vatema. Kuna vanhu vatemawo vakaumba zvunhu kana kuti vatinoti vakainventa zvunhu zvinoshamisira zviri kushandiswa iko zvino, asi zvinenge zvisingazikanwi vanhu vachingoti pamwe zvakaitwa navachena kana kuti namamwe marudzi. Iyoyi ndiyo nguva inoita kuti vanhu vazvishambadze, saka yakakosha zvikuru Black History Month.
Sei mhemberero iyi ichiitwa mumwedzi wakukadzi kana kuti February?
MuAmerica Black History Month inopembererwa mumwedzi waFebruary, zvichinyanya kucherekedzwa kuti President Abraham Lincoln vanova ivo vakabatsira kuti slave trade ipere vakabarwawo mumwedzi waFebruary. Zvakarewo Frederick Douglass mutungamiriri wechitema vakabarwawo chi muna February. Ndo vanhu vakanga vari pamberi penhau dzokusumudzirwa kwavanhu vatema uye nokusunungurwa kwavanhu vatema kubva muudzvanyiri rinokumbunyikidzwa senhapwa.
Nyanzvi munyadzi zvematongerwo enyika vachinyorawo mabhuku muzvinafundo gadziriro gwekwerere vachitaura vari parunare kuFlorida muno muAmerica natanonoka Wande weStudio 7. Muchirongwa chedu cheLive Talk na 8 p.m. nasi tiri kutarisa nyaya yemamiriro akaita zvinhu panyaya dzezvekudya, apo mvura yorambira mudenga zvopa kuti zvirimwa zvakawanda zvitsve. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kanawo kutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp namba dzedu dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 p.m. pamasesha yanoti 909 a.m. 4930-1386-01540 kHz pashortwave mazuva ose. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Zimbabwe Media Commission yoita musangano nevatori venhau panyaya iri kuramba ichikonzera gakava rakakura munyika yeGukurahundi. Vaimbova gurukota rezvemari vari nhengo yebato rinopikisa Citizens Coalition for Change vatenda ibiti nasi vabatwa mhosva yekutuka mumwe muzvinabhizimisi anova chizvarwa chekuRussia. Imwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi inoti gurukota rezvemari muzvinafundo Ntuli Ncube ngavasiye basa. Tasuka kumagume ichirongwa chedu. Anokone kaine mfaro ndinwe New Blessing Zulu. Ndiri mu Washington DC. Ndokusia mina Gibbs Dube. Munaudze isindebele.